kuitira vamwe zvaunodava kukuitira upenyu imi ndubindu mudikani
Mimanzi yemagitare ndakaitanga ndiri mwana takakura pamba pandakazvarirwa nevabereki vangu pamba paikura pachingorira radio saka tainzwa baba vachiridza system tazvida vomboridza vana dembo vachiridza chi music yaya saka sungura chinhu chakauya mumusoro mangu zvakanyanya
vabereki vaiti kudi mukomana achitanga zvemagitare
vabereki vangu inini havana kana kumboita problem nazvo nekuti chakanga chiri chinhu chaivavaraidzawo ndiri pamba chero zvandairidza zvaisanyatsa kuburitsika zvakanaka panguva iyoyo asi vaitoona ndikaridzaridza ndichivaridziraridzira ndaiona mai vachinyatsosekerera panguva inenge iripo baba paya paya ndikaridzaridza mudhara dzangu dzaibva dzafara kuti ah mufanwa wanga ari kunakidza
Ruzhinji vari kuitambira semi manzi yamurikurova
music yangu inini nharaunda pari zvino yava kuitambira nekuona direction rekuri kuenda music paholiday yandabva iyoyi ndanga ndiri mumusha pamashops patakakurira tichitambira ndakafara zvikuru zvizhinji nekuti vakanga vari kutoredza type yemusic yangu ndikafara ndikaona kuti ano nharaunda yangu yanditambira
matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi
nemachallenges akawanda atinosangana nawo muindastry like kushoterwa nemagitare dzimwe nguva mukana chaiwo kuzoenda kumastudios dzimwe nguva kuzowanawo mastudios anenge akati chipei nenhau yekuti mari dzedu dzinenge dziri shomawo saka unozongoenda pane imwe studio dzimwe nguva mabend members angu ndeye kunonganongapo nekunonganongapo nekunonganongapo
vanodawo mimhanzi yenyu kana kukubatai vanokuwana ikupi
vanoda kundibata munoenda kuyoutube yangu yakanyorwa nzi Trust Chimombe ndiriko ikoko musubscribe Facebook ndiripo futi zvakare Trust Chimombe munondibata paWhatsApp ndiripo munobata ipapo 064-865-2268 South African Rage ndiri muno South Africa ndokwatinenge tiri saka music yangu inini ndinongokumbirawo kuti dai yafamba muruzhinji
nhasi was a Friday chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro timborova magitare
simudariro ndoda kuti ndibude nekasongo kanonzi hondo dzegondo dzinoperera muchadenga
Abafari, abafari, kanotoroka, kanotoroka Jaringa kumakore Yeah.